Amai Michelle Chirimavo vairarama nekunotenga zvinhu kuSouth Africa vachizotengesa muno. Vanoti mari yavo yese yavanga vakaunganidza yava kupera vachitengera mhuri yavo zvekudya zuva nezuva.
Zvelockdown izvi zvinokonzeresa kufunganya kwakanyanya. Ndava seni ndinorarama nelife yekutengesa tengesawo ndiri hodha hodha. Izvezvi ratoparara. Ende ramangwana racho ndinoona iri mhere nokuti mari yese maprofits yese takangoperera mukutenga chikafu pamba. Uye kurwadza kwazvo haukwanise kana kushanyira hama kana shamwari. Zvinhu zvinoshungurudza ndava kumwe anenge achitorwara, mumwe anenge achidawo heupi yako asi haukwanise kuendako kunomuona nokuti zvanzi garai pamba.
Mumwe mushandi pane imwe kambani muHarare vaTalent Bachi vanoti kunyange zvazvo zvakakosha kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi nekugara mumba, vanoti vanonetsekana zvikuru kuti kambani yavo ichavapa muhoro here panguva ino vasiri kushanda.
Kana ndiri seni ndinofunga kuti ko vana nyashandiri vachakwanisa here kuti pamari muhoro yedu panguva idzodzi dzenge tisingashandi. Ndinofungawo kuti ko kuri kunzi svida yapera korona iyoyi, makambani achakwanisa here kuramba aine vanhu vakawanda vavakange vakaemploya. Saka zvese izvozvo zvinounza kunetsekana kwepfungwa.
Vamwe amai vangoda kuzivikanwa nezita rekuti Masibanda vaudza Studio 7 kuti kusaziya zvichaitika mune ramangwana zvovatambudza mupfungwa.
Mazuva ekutanga ndakanga ndichingoti ehe ndizvozvo tinofanira kunge tiri mumba, but now ndakuona kusagadzikana kwemafungiro angu yatingati anxiety. Kubasa takatanga tichinzi madays mashoma, iye zvino takutoona kuti hatichatoendi kubasa. Saka tichitarisa nemagariro edu munyika nekushaya kwatinoita muno muZimbabwe, ikonomi yedu haina kumira zvakanaka, ndakutotyira kuti saka tichaguma tavapapi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vaIgnatius Murambidzi, uyewo vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association of Mental Health, vanoti utano hwepfungwa hunogona kukanganisika panguva dzakadai nekuda kwekutya pamwe nekufungisisa.
Utano hwepfungwa hunogona kukanganisika chose nekuda kwechirwere ichi uye denda iri zvinokonzerwa nekutya, dzimwe nguva nekuva nemibvunzo yakanyanyisa yaunenge usina mhinduro pamusoro payo, uyewo nekuda kwehurwere ungagona hwabata mudikani wako kana nekuda kwekushayiwa chekubata kana chekudya, nekuda kwemarestrictions ariko akaita selockdown.
Izvi zvatsigirwa nemwe nyanzvi mune zveutano Dr. Henry Madzorera, vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa. VaMadzorera vayamberawo kuti vanhu vasapedza nguva yakawanda vachiona kana kuteerera nhau dzezvekufa kuri kuita vanhu nechirwere ichi.
Tanyanya kugara paTV muchiona news, zvinodepressa izvozvo. Zvipe nguva yekuona TV nekuenda pasocial media. Kuda 1 hour pazuva, kuti 1 hour ndiyo ndichapedza ndiri paTV ndichiverengawo WhatsApp yangu neFacebook. Zvatokwana wovhara uenda unoita zvimwe. Ndoda kuti izvo ndikurudzire kuti kana ukaona kuti izvo pfungwa dzako hadzichanyanya kutora zvakanaka, ukurumidze kutsvaga rubatsiro kubva kumachiremba, kubva kumaclinic and so forth, ubatsirwe nguva iripo. Chekupedzisira chandoda kukurudzira ndechekuti tsvaga information yako pamusoro pecovid-19 kubva kumasources akanaka ari official.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano vaPaul Chinakidzwa vakaudza vatori venhau pane umwe musangano wakaitwa pamadande mudande kuti apo nyika iri mushishi mekurwisa COVID-19, bazi ravo riri kushanda nemasangano akasiyana siyana vane unyanzvi munyaya dzezvechirwere chepfungwa kuti vabatsire veruzhinji nezvavangaita kudzivirira zvirwere zvepfungwa panguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.